chekutanga handiziva kuti vebemudhisi vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2013 ndotangira ku 2013 tikavadya, tikaenda muna 2018 navamunangagwa tikavadya, ende ndodzokorodza futi. ZANU PF yakaita iyo maMP maconstituency takawina 145, MDC ikawina 63, one ikatorwa neMPA, imwe ikatorwa neIndependent. Saka ndepati apa, ende Chamisa akadyana president vamunangagwa akaita nharo zvikaenda kuma constitutional court, akanzi chitipa umboo kana uchito ukahwina. Zvikanzi ndakahwina chete, ndakahwina chete, nekuti vanhu vakavaiva vakawanda parari dzangu, saka ndakahwina. Zvino zvikanzi aiwa akatipe umboo V11 umboo, akatadza kubuda umboo.
Asi kana tichitarisawo zvaitaurwa kuSouth Africa uko nemusi wemuvhuro, vaparadza dzimwe nyika dzemusadha kusanganisira iyo South Africa inenge iri kuti vanhu vemuZimbabwe munofanira kuti mutaurirane kupedza matambudziko ari munyika aya, kwete kupota muchikandirana macompromised.
Aiwa variraiti zvavari kutaura kuti ngatitaurirane senyika ka, sevanhu vari muZimbabwe, semaZimbabwe tofanira kutaurirana. Havana kuti ipai simba kuna Chamisa neMDC. Aiwa vari kuti taurirani, mukaita dambudziko imimi muri pamusha kufemiri kwenyu, handiti munogarisana pasi moita dari motaura zvopera. Saka ndozviri kutaurwa nesadhiki kuti chero mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi, Zimbabwe haibudiriri. Dambudziko riri munomu nderekuti tinozi muchirungu polarization, too much polarization munyika munomu, ndo dambudziko. Ende yava chatori chirwere ichocho chekungofungidzira kuti munhu anongoti ndoda kutonga ini, ndoda kutonga ini. Haungotongi, unoenda kumaelections wohwina. Nyika ino ine democracy, ende tine bumbiro remutemo constitution rinoti every 5 years unoenda kumaelections.